hazvina musoro, hazvina kana maturo, hatizvitarisiri kubva kuhurumende inotinomirira zvido zvevanhu. Vanopa maultimatum kuti zvaita sei, taramba here kugara pasi kuti titaurirane. Hazvina kana musoro and tinozviramba, hapana munhu anoziterera kuti tingabva musidi tichienda kupi. Vapedza here mamwe matanho ekuti vanhu vagare pasi vataurirane kugadzisa nyaya yacho? Hapana kana discussion yambopi yaitika, tinobva tichienda kupi? We are not going to listen to that, hatisi kuzozviteedzera.
Asika vari kuti vachadaidza mauto nekuti vanenge vasuma vachiwenga kuti vamwe vanodzirira nyika vauye kuzobatsirana nemapurisa ekanzuro kubvisa vanotengesa mugwagwa.
Munhu ane nzara anokwanisa kuzviprotekta, munhu ane nzara anenge akatogumbukawo. Vanogona kuuya zvavo, vanogona kutipedza tese vachitipfuura kana nepiti dzozvo, nokuti tatiri kuita kutiraya kuriritira mudzedu kuti dzirarame. Hatisi pavanhu vari kuti vanoda kuita zvehondo nevanhu. Isusu tisaramba tiri matsi toona kuti vanotipedza here tese nepiti dzavo idzo.
Ko zvavari kuti kune dzimwe nzvimbo dzamunokwanisa kuti muende kunotengesa zvinhu?
Manyepo, manyepo chaiwo. Nzvimbo idzodzo kana mukatarisa last week iyo town clerk yaHarare vaitotaura kuti tiri kuda kuvaka bus terminus nyuwani iri nzira yekuti tikwanise kuita decongestion. Vakati tiri kutarisa kuti zvichatora not less than 4 months. Ivhiki yapfuura chete vakazvitaura izvozvo. Saka tiri kushaya kuti zvinobvepi izvozvo zvavava kutaura izvozvi kuti vakuda kutobvisa vanhu pasina zambo icho.